kwata ichi chapabata kuna Herbert Marowa oyo aigove kudhaya muhosi uyeze asina kunge aine hukama nechipembere. Murairidzi uyu anga achirairidza kuBotswana makore maviri apfuura. Aka ndiko kekutanga pamakore gumi apfuura kuti chikwata cheZimbabwe National Army ichi chipe basa kumurairidzi asiri nhengo yeZimbabwe National Army mushure mekusandura varairidzi vakaita saNedbet Saruchera, Dromend Chirova, Jack Mutandagari, Gates Makoni naMaronga Nyangera avo vanove nhengo dzeZimbabwe National Army. Marowa uyo aive mutevedzeri waKalisto Pasua apo Dynamos yakatora mukombe weLeague kana kakateverana ane mutoro mukuru kuedza kudarika dzakaitwa naSanford Tizwa uyo akasvitsa chipembere pachinhano chechinomwe mugore ravo rekutanga muPremier Soccer League. Marowa ndiye mumwe wevarairidzi vana vatsva vachange vari muPremier Soccer League gore rino kusanganisira Joseph Chakaringofa weMutare City Rovers, Godfrey Tamirepi weZPC Kariba naBekteba Ndlovu weHaumai. Zvichakadaro chikwata cheHighlanders chadzivisa icho kuti chichadoma murairidzi wacho mutsva nemusi wechina. Asi vanoziva zviri kuitika vanoti Highlanders yakatopa basa kare kuna maDinda Ndlovu uyo anga ari kuBotswana asi pari zvino adzoka muBulawayo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariasi.